kucherechedza uchiuya. Yee, matenda menza munguva yawasondisekerera. Mufungwa dzangu wanditekenyedza. Asi ufunge moyo wangu wafo wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare. Uye handifunge kuchauya mumwe otifane bipu matiye pera. Neyopika usoda kunire chie kande kaka naiwa kuma kumatie pera neyopika usoda kunire chie kande kaka naiwa kuma.
If you believe in love, open your heart and then let it flow with you.
As you funge moyo wangu wafo watingiwe wandai twaka kufa kare kare. Uye andifunge kucha uya mumwe achivane bivu matie mera neyopika usoda kunire chie dande kaka sinai wafuma kumatie pera neyopika usoda kunire chie dande kaka sinai wafuma.
Ndakakugarira panzira ndichikumirira
kusvika tatenderana.
Tsoka dzangu hadzizorore ndichikufambira.
Saka ndifumire kuti mudiwa wangu ndiwe, panoda moyo wangu ndiwe. Handifunge kuchauya mumwe, asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare. Uye handifunge kuchauya mumwe achivane bivu matiye pera neyopika usoda kunire chie dande kaka sinai wafuma kumatiye pera neyopika usoda kunire chie dande kaka sinai wafuma.
Odo uza dzungudza kumatende mberi usadudutu ndiwe ndiwe wandasarudza ndanganirere zvino ndapepu oiye. Odo usadzungudza kumatende mberi usadudutu ndiwe ndiwe wandasarudza ndanganirere zvino ndapepu oiye.
Ah, yeah, ah, ooh, yeah, ah, yeah, ah, ooh, yeah, ah, yeah, ah.